mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 9 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuratidzira nhasi richinyunyuta mamiriro akaita zvinhu munyika. Vatori venhau vaviri vakasungwa kuchitungwiza nemusi wemugovera vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti nyaya yeuori inofanirwa kutanga yagadziriswa kuti dhora remunyika nezveupfumi hwenyika zvigadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti nhasi muvhuro riri kutungamira kuratidzira richikurudzira vanhu kuti vagare mudzimba uye kusaenda kumabasa. Mubati wechigaro chaNational Gender Secretary musangano reZinasu Muzvare Arwin Makoni vaudza Studio 7 kuti vanhu vose vaneta nekuchengeta hurumende asi hurumende iri iyo inofanira kuchengeta vanhu. Muzvare Makoni vanoti vadzidzi havachakwanisi kuita zvechikoro nekuti hurumende iri kutadza kuita basa rayo rekuona kuti vadzidzi vane zvose zvinodiwa, vachiti vadzidzi vari kutadza kuenda kunodzidza nokuti hurumende yakatora mabhazi echikoro ikaendesa kunobatsira kuzupko. Tabata Muzvare Aulin Makoni kuti vatiudze zvinangwa zvekuratidzira uku.
Tiri kuti nhasi musi wemuvhuro takaronga kuti isu sevadzidzi pamwe chete nevabereki vedu vari kushandira hurumende vari kushandira mahara kuti tiswere tiri kudzimba dzedu. Takaronga kuti nhasi kune avo vanotengesa pamusika, vanoita zvemishikashika, vanoita zvemichu zvekuchovha makombi vachitakura vanhu kuti vaende kumabasa avo zuva nezuva, tiri kuti kunyange naivo vakaomerwawo. Saka naizvozvo nhasi senyika tiri kunge tichange tichiratidzira murunyararo, tichiratidzira kuhurumende kuti hatisi kufara nerunyararo rwavari kutipa, patinenge tichichema kwavari tichivaudza kuti hatisi kufara nemihoro, hatisi kufara nekukwira kuri kuita mari dzechikoro.
Chikonzero chestay away iyi ndechei Muzvare Makoni?
Chikonzero chestay away ndicho chekuti tinenge tichinge tambozama kuyanana nevari kuita zvebumbiro rezvemutemo nevari mubumbiro rezveudzidzo hwepamusorosoro atinoti Ministry of Higher and Tertiary Education kana kuti Ministry of Primary and Secondary Education nemamwe mabazi akasiyana-siyana emuparamendi. Asi mushure mekuedza kutaurirana navo nekuvanyorera tsamba zviri pamutemo, vanenge vari kuratidza kuti vari kuda kuva vanhu matsi vasingapinduri zvatiri kukumbira kuti tinzwisise kubva kwavari, kana kuti vanoda kuva vanhu vasiri kuteerera zvatiri kutaura. Uye vanovawo vanhu vavekuti pamwe pacho patiri kutaura tinovharwa miromo, tonzi nyararai, tochichidzirwa. Saka chikonzero chatava kuita stay away ndechekuti isu tikanyarara tine tarisiro yekuti pada ivowo vakaona kuti zvinhu zvava kudzosa nyika iyi kumashure, vachauyawo pamberi voratidza kuti vava neshuviro yekuti titaurirane, tiwirirane, tiite nhaurirano dzinoita kuti mihoro yevashandiri kunyanya-nyanya vadzidzisi iwedzero. Inoita kuti vadzidzi vawane zvikwanisiro zvinoita kuti kunyangwe nemari dzechikoro dzavari kubhadhara dzienderane nezvavari kupiwa nechikoro. Panguva yatiri inoi tiri kuti Tiri panguva yekuti ma university ese kana kuti ma tertiary institution vakaendesa mabhazi avaive navo aivo aitakura vadzidzi kubva kunzvimbo dzeugare wavo kuendesa kuchikoro nekudzokera mabhazi aya akaendeswa kuhurumende kunobatsira project yehurumende inonzi ZUPCO naizvozvo vadzidzi vakushandisa mari dzekubirisa mhomwe dzavo pamusoro pemari dzefees dzagara dziri kudhura pafees iyoyo hapana zvakare mari yekuti vakwanise kudya hapana zvakare mari yekuti vakwanise kubhadhara rent pamwedzi pamwedzi saka isusu tiri kuti tukita stay away nekuti sevagari vemuzimbabwe sevadzidzi vemuzimbabwe taneta nekuchengeta hurumende iyo iriyo inofanira kutichengeta
iyo hurumende inotii pamusoro pezvichemo zvenyu
muparamendi vanoitwa honorable chikunya vakatomboisimudza nyaya iyi asi takasangana nemhinduro yatingati hatina kunyatsa kugutsikana nayo nekuti zviri kuita kunge vanhu vemuparamende vakungokandirana nyoka panyaya yemabatirwo ari kuitwa vadzidzi kunyanyanyanya kana iri nyaya yekukwidzwa kwemari yekudzidza takatarisana nekudzika kwakaita mari dzevashandi kana kuti vashandi vehurumende muzimbabwe saka tiri kuti vahonorable chikunyapa vakataura nyaya iyi muparamende vaamon murwira vakasimuka vachitaura ivo kuti havanei nekudzika kwakaita mari dzevashandi ivo vanongofanira kuita zvinoita kuti mayunivhesities aramba achienderera mberi ende problemu yatiri kuita imwe ndeyekuti ivo vaamon murwira vanoti ivo vanoshanda neinterbank rate asi kana vava kukwidza zvinhu vachikwidza mafees vanoti vanenge vachikwidza vakatarisana neblack market rate zvinova zvinhu zvava kutinesa nekuti vashandi vemuzimbabwe vari kubhadharwa vachishandisirwa bank rate
munotii kuhurumende muzvare makoni chii chamunoda kuti vazive
pedzisira tinoda kuti futi zvakare zvinzwisisike kuti hurumende zvakare payakanzwa nenyaya iyi yestay away havana kuramba vakanyarara asi ndipo patakatanga kuona vachisvetuka svetuka kutaura kuno vadzidzi vari kushishidzirwa kunyange neni ndakatofonerwawo nesecurity yekuchikoro kwedu ndichitonzi ndisiyane nazvo ndichitonzi ndinyarare asi hationi kuti nei vanhu vachichichidzirwa kunzi vasanyarara nekuti isu tikukurudzira vanhu kuti nhasi musi wemuvhuro vanhu ngavanyarare saka hatisi kunzwisisa kuti nei mumarodhi mumugwagwa mese matiri kufamba umu mangozadzwa masoja mazadzwa mapurisa vanhu vari kuchichidzirwa tiri kutonzwa kuti mune dzimwe nzvimbo mapurisa ari kutodaidzira kuti munhu wese kubasa munhu wese akumanikidzwa kuenda kubasa zvinhu zvinotikatyamadza chaizvo naizvozvo tiri kuti chokwadi kana hurumende iri kuda kuti igadzirise nyika kana kuti igadzirise zviri kunetsa voruzhinji veri vemuzimbabwe ngaigadzirise panguva iyoyi yatichange tiri mushutdown kwete kutiudza kuti tinyarare uye tiri kunyunyuta nedzimwe nzira dzavari kushandisa kuti vatinyaradze dzinova nzira dzinotikatyamadza kuti tikaona zvichiitika kana kuti painstitution kana kuti pauniversity chaipo kuti vadzidzi vanenge vachichichidzirwa hachisi chiratidzo chakanaka ichocho
avo vange vari mubati wechigaro chenational gender secretary musangano rezinhasu muzvare Aulin Makoni vari parunhare kuHarare nestudio 7 mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati nezuro vakati vange vasati vapirwa nezvenyaya yekuratidzira iyi asi vamwe vachiti mapurisa vasori nemasoja vanenge vakazara mumaguta vatori venhau vekambani yeamh ine bepanhau renewsday vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare muchitungwiza nhasi vatori venhau ava ndiblessed muhlanga nachengeto chidi avo vakasungwa kuchitungwiza musi wakaitwa sarudzo dzemakanzura vachitaura nevagari nezvekunetsa kwemvura asi mapurisa anoti vaviri ava vaitora mifananidzo pedyo nepaivhotwa munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanick mangwana vakanyora padandemutande ravo retwitter kuti kutora mifananidzo padyo nepanenge pachivhoterwa kutyora mutemo mshanga na chidi vari kuramba moswa ya vari kupomerwa. Mukuzeanya iyi Blessing Zulu we Studio 7 abata mkuru we Misa Zimbabwe vatavani moyo.
Chokwadi se Misa Zimbabwe nobvuma kuti mutapwe nawo Blessed mshanga na chengeto chidi vachiri mu muchisarira vachakasungwa vakasungirwa kuchitungwiza vachinge vachitora nawo.
Mapurisa ave kuvapomera mhosva ipi chaizvo nekuti ambenge achichinja chinja sekunzwa kwatanga tichiita.
Mapurisa tanzwa kuti vapomera mhosva yekutyora mutemo unopiwa nemutemo kufambiswa kwemashoko munguva dzesarudzo Zimbabwe Electoral Act vachibudikidza nechidimbu chestatutory instrument yakaiswa iyo muna 2021. Inova iyo inorambidza kutorwa kwemipikicha munenge muchiitirwa sarudzo.
Sekunzwa kwamuri kuita ndo zvakanyatsoitika here?
Zvatoziva isemisa vatapena vava vanga vasiri mupolling station kasi vanga vachitora nhau dzekunetsa kwemvura muchitungwiza. Pasosvika mumiririri weSt Mary's Vascala vabva vaenda kundonzwa zvaanga achitaura achitrepa. Kasi mapurisa abvuta nharembozha yavo nezvekutoresa nhau vakaputsa that is musi wesaturday pavaenda kundopiwa masamanisi avo. Kugweta redu vaJeremiah Bhamu vanotiti mapurisa avachengetedza muchisarira kusvika pavachaendeswa kudare redzimhosva kuchitungwisa.
Sesangano runomirira kodzero dzevatori venhau munoti kudii nechiitiko ichi?
Isemisa Zimbabwe tinoti kumbunyikidzwa kwevatapi venhau hakuda hakutiitiri zvakanaka zvikurusa zvichibva mukupembera Zimbabwe yanga ichiunganidza vanhu vemudunhu resouthern Africa vachipembera zuva reMay 3 World Press Freedom Day commemorations. Raiva nedingindira raitsoropodza zvikurusa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevatapi venhau. Saizvozvo tinoti kumbunyikidzwa kwavo hakutifambire zvakanaka uyezve hurumende ngaitore matanho ekuchengetedza vatapi venhau pavanenge vachiita basa ravo.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyaya dzezveupfumi dzinoti zvirongwa zvekugadzirisa nekumutsidzira zveupfumi hwenyika zvakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa hazvigadzirisi zvunhu zviri kuvhiringa upfumi hwenyika. VaMnangagwa vakazivisa nezvezvirongwa zvavanoda kushandisa mukusimbisa dhora remunyika pamwe chete nekusimudzira zveupfumi hwenyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti vaMnangagwa vanofanirwa kurwisa zveuori nekuti zvirongwa zvavo hazvingabudiriri nekuda kwezveuori hwavanoti hwakanyanya munyika. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo tikatanga nekuvabvunza kuti ndezvipi zvavakabata mumashoko akataurwa navaMnangagwa.
Ndakanyanya kubatisisa nyaya dzemari dzezimudhora kuenderana kuringe richiita neAmerican dhora kuti exchange rate iyoyo inenge iri kuita kuti Zimbabwe dhora ireruke chaizvo. Saka ndakabata zvekare kuti iko kwavanoti kuauction kwavanenge vachitengesera vamabhizinesi US dhora kuti vaite mabhizinesi avo zvekare ndiko kumwe kwanga kuchikonzera maproblems. Vanenge vaMnangagwa vari kushora zvekare vamwe vanhu vavanongoti vanoda kuvhiringa upfumi hweZimbabwe. Saka vakasumuka ivo vaMnangagwa vomene mbune kutaura mamwe avanoti mameasures zvimwe zvirango zvavanoda kuti zvitsigire Zimbabwe dhora zvakati wandei chaizvo. Asi chikurukuru chakanyanya kubata ndechokuti auction kwaitengeserwa mabhizinesi mari yeUS dhora uku vanenge vaitengesa mari yavanga vasina. voti ivo chakutengesera mari yakati wawina mari yakati auction iko asi havakupi ipapo vasingakupi mari yacho ipapo vanenge vachitarisira kuti iwe uite business samazuva ese wozozvishayirwa pazvo kuti kwewe vana Dr. Magusha vana Professor Mutuli vanoziva vere zvebusiness zvokuti vangati ivo chiramba uchiita business asi mari vanenge vasina kukupa saka president vanoti vakati aiwa auction ngaikwanise kutengesera mari iyoyo inenge iripo kwete kuti vatengese mari isipo isipo vagoti business ngarichaenderera mberi ndo zvaizoita kuti mabhizinesi aende mumastreet kublack market uko kublack market kowandirwa navanhu vanenge vachitsvaga US dollar saka kana kwawandirwa vanokwidzavo mutengo weUS dollar iroro voshedzera mazimbabwen dollar sakawanda zimbabwen dollar yobva yoruza simba rayo
pane zvinhu zvavakataura zvese izvi makavonavo here kuti vanonyatsonzwisisa mafambisirwo ezveupfumi hwenyika
zvina paviri pokuti pamwe somunhu unenge achiudzwa zvaanenge achiudzwa tine chifungwa kuti pamwe unonzwisisa nokuti ndiye munhu unenge azvitaura tozoonawo kuti pamwe kunzwisisa kwacho kunenge kune kwakati kushomekei nokuti zvinhu zvakaita sezvavakataura izvi handizvitsva mukuzama kutsigira dhora rezimbabwe noupfumi hwezimbabwe kwakaitwa mamezhas akawanda chaizvo kubvira kuhurumende yavamugabe yakazorisvitsa kumatrillion dollar note aingova mamezha anenge achiiswa iwawavo saka kana titarisa isu zvaitwa izvi tinoti isu zvichatsigirwa nezvichamonitiwa here sokusamonitiwa kwaiitwa zvimwe taingooti zvine zvichingovapo mabhizha aripo asi mabhizinesi aingotengesa zviri pachena achichaja nemari yokublack market achitengeserana maus dollars pasina munhu unosunga munhu zvekare tinoziva isu kuti purezidendi vanofanira kunge vachiziva kuti corruption yakadzika midzi vanhu vacho vanenge vachinzi vakwanise kusunga vanoita zvisingafanira kuitika izvozvo zvavanenge vataura apa tinotoona kuti vamwe vacho vanorega mabhegi emari achinzi anopfuura paairport vachinongavo vamwe mabhegi anenge ana ma2 million ipapo saka unozosunga unoita mhosva ndiani ndo patinoti mamezha acho nyange akanaka zvavo nyange tifunga kuti vanohwisisa asi toona sokuti havanyatsokuhwisisa kuti uve urirwadzika midzi havana tizvinhu zvekare kunzwisisa kuti vanhu vacho vanofanira kuenda kunosunga mabhizi vamabhizinesi ivavo kana kunosungawo mastreet ivavo hapana chinoitwa mamezha aya agara achingovapo kwenguva yakareba chaizvosa
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 asi mutauriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotambira zvakaziviswa navamunangagwa vachiti ndiyo nzira yoga yekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera bato rinopikisa re-Citizens Coalition for Change rakakunda musarudzo nomwe pasere munyika. Sarudzo dzakange dziri dzekutsiva vakadzingwa mumakanzuru neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora iyo yakatadza kuwana kanzura umwe chete zvake. MuNewsday mune nyaya inoti hurumende yakwidzwa zvakapetwa katatu mari inodiwa nevana vechikoro kuti vanyore bvunzo. Vana vegrade 7 vanoda kunyora bvunzo vachabhadhariswa zviuru zvina zvine mazana matatu nemakumi masere nezvisere $4,388 hurumende ichibhadhara zviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nezviviri $5,362 mari yekunyora bvunzo dzeO level neadvanced level yakwidzwawo. Ya venguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei pa studio 7 mamuka sei mukutaura na Father MJ pa Fenders Top South Africa ndaida kuti ndionese vamonzora kuti vamonzora muri mutete pa mazvete pa nyaya dzezvematongi gwenyika dare rakupaisi pa High Court kuti ndi mutungamiri we MDC mukaenda kupi mukawina ma Harvest House mukaita zvose zvamakaita mukatora zvose zvanga zvizvava chamisa. Asi zvibadare manje rava kutadza kukupai mavotes ekuti mukunde vachamisa maby-elections esari kuitika. Come 2023 again muri kurohwa futi zvakasimba pamwe chete nezanupiyefu. Vakomana chamisa chibaba vamonzora ka teverayiwo vanhu vane vanhu. Asi imenye kusiisiya tikudi henyu kutipo sii but magara manga mungori vanhu vanga vasina vanhu. Musaita nharo kana muchiudzwa unzi hamuna vanhu. Makaita nharo mukapiwa zvose neHigh Court but High Court iri kutadza kukupai mavotes ekuti mukunde kumaby-elections ndatenda zvangu.
Panononga hwande sisimavhe jonga kandemire aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa ndimi munototudza zviri kuitika munyika kuno kumareserva kwatiri kuhurungwe kuno tanzwa nokunyeperwa neZBC avo asi imimi takada kunzwa chokwadi tinotobata imi koko muri kuWashington ndimi munototipa nhau dzine chokwadi asi chikumbiro changu chanje ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika please ndakumbira nemaoko maviri matatu nemoyo norudo nemoyo inoda tikwirai muye munyorese kuvhota ndomukana wamavhurirwa uyu ndokuti mukomana apinde tanzwa nenhamo muno muZimbabwe. Solution iripo kunyoresa kuvhota tose takawanda and then imi muri koko kunze nesu tiri muno muZimbabwe mavhotsi edu akasanganiswa. Aiwa ndaona vachamisa vapinda zvisina kana mubvunzo asi makasanyoresa kuvhota muchikotaura muri kunze. Yowe mukomana imusingavhota hazvina zvazvinoshandura. Asi uyai nowandu wenyu tivhotere mukomana apinde 2023 ndatenda hangu.
Ya ndiyo nyaya iripo Studio 7. Studio 7 please tinokumbirawo kuti tinzwe audio ya president Nelson Chamisa kana mugona vafonerawo because hatina phone number yavo. Phone number dzavo hatina. Toda kunzwawo explanation yavo ichitenderera kwatiri kuti sei zvafamba sei kuti mamakupe vazopiwa platform yekuti vange vachiadressa vanhu pamberi pevanhu. So not nechikumbira please tinotrustai ndimi vanhu vatotrusta kuti rinotibudisira nhuna dzedu pamhepo tinge tichinzwawo ndatenda zvangu.
Makadi yenyu vashamarari veStudio 7 kuna kubinga hakuna kumira zvakanaka kubinga South pane nyaya yachiumanza nagabuza. Tinokumbirawo kana vakuru veCCC kana vakaterera vauye vazogadzirisa nyaya iyi because inogona kupatsanura mapato kuno. Tapota kana iye Chamisa pachake ngao yazogadzirisa nyaya iyi please.
Makadi Studio 7 zita rangu ndoitwa Ivan Kapu. Nyaida kutaura inyaya pamusoro peava veZANU-PF vanenge vachitaura vachiti TPC Congress TPC kumanzwa vekupi veTPC vanga vachipindira paZANU-PF magara mazvitaura mukati hapana chakukwidza vamunangako saka chimbotipaiwo mukana tiite zvedu vachamisa nevana vemuZimbabwe vakafoma party makange mavarwisa futi saka mazvoona kakuti ari kufamba nebhora makumuteverera futi makuti Congress muripo here pazvirongwa zvedu zveTPC tigare taziva tokuisai pazvirongwa asi pane vatungamiriri vanogara pasi vanozviona kana muchidawo vanokupinzai asi first you have to join bato reTPC ndokuti muwanikwe pazvirunga nekuti muri kuda kupindira pese pese apo muri kukonewa zvozuku rayo saka Congress yedu modi hatikudii musapindire penyaya dzedu ndapedza zvangu ndachema zvangu.
Makadini kweStudio 7 aiwa isu tiri nani zvedu tiri nani aiwa tinofara nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Asi yeshe tinoyambira kuvava vechidika vakoko vari kutsigira hurumende yeZANU-PF vachidikawe tine huromba nawoshe dai vasiyane nayo zvo tinovayambira kuti vanhu vakutsigirava vakangopinda chete zvatopera ndamo wawana and futi sezvatovharana atine hurombo navo vanochidika kutsigira hurumende yezanupf.
Eya, vanhu vazhinji vari kutambudzika nenyika yezimbabwe, nyange kuno kusouth africa vazhinji vari kutambura, vari kutambudzika. Vamwe havana mabasa mumatisa vasi kushanda, vamwe vari kushupika singaite, vamwe vari kutengesa zvakasiyana siyana totsvaka kurarama. Purazi nyika yacho nemamiriro yakaita haichadi vanhu vekunze, vatiri kungoitawo bainya nenyika yedu isina kumira zvakanaka. Inotipo vana vese vechidiki hande tinovhota, tinovhotera iro bato rakare, bato CCCC hande tinorivhotera. ZANPF hatichada kunzwa nezvayo, tatambura. Vanhu vazhinji vari kutiona izvozvo vari pachigaro, vari kutonga nyika, vari kutonga vanhu, havasi kutonga nyika, vari kutonga vanhu. Nekuti tiri kuona zvakasiyana siyana, tatambudzika. Vazhinji vari kuzimbabwe vari kutambura, varikudya nhoko dzezvonda, vamwe vari kuwirwa mamaini, vamwe vari kuita zvakasiyana siyana. Vamwe vandu vakutamba mumapawa nenyaya yekuti nhamo ndo yasangana yaunza munhu wese kuti munhu, vamwe vari kujamba nyika kuya kune dzimwe nyika. Tanzwa nokupiswa, tiri kupiswa zvakare zvamurikunzwa izvi. Tatotambudzika, nyika ine South Africa tisi kushanda mabasa asi kuwanika, kutongotambura kungowedzera nhamba asi zvakatongooma. Saka tokumbira kuti munhu wese, vese vechidiki, vese vechidiki, atibatanei, tibatane tinovhota. Hakunai kuti ilanguage ipi, unotaura rudzi ripi, unotaura rudzi ripi, hande tinovhota, tibvise yakare gavhumendi iripo iyi, hatishaidi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapazi eUnited Nations anokura gumi anoti kana Russia ikakundwa muhondo iri kutora nzvimbo pari zvino, ari kuronga kuvaka patsva guta reUkraine reKharkiv, iro rakashakadzwa nemauto eRussia kwenguva inopfuura mwedzi miviri. Kharkiv ndiro guta guru rechipiri muUkraine uye riri guta guru redunhu rekumabvazuva kweUkraine. Nezuro zvondo, America yakazivisa kuti yatemera Russia zvimwe zvirango zvinosanganisa kurambidza Russia kushandisa makambani eAmerica mukufambiswa kwemari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaita musangano padandemutande nemadzisabwira eAmerica eG7 nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakakurukura pamusoro pezvimwe zvezvirango zvingatemerwa Russia.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuratidzira nhasi richinyunyuta mamiriro akaita zvinhu munyika. Vatori venhau vaviri vakasungwa kuchitungwiza nemusi wemugovera vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumbi inoti nyaya yeuori inofanirwa kutanga yagadziriswa kuti dhora remunyika nezveupfumi hwenyika zvigadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.